shungu dzedu ndedzekuti tishongedze vana chiremba vana mukoti anova ndiwo varwi kana kuti masoja panyaya yekurwisana neurwere. Iwo kana vasina zvombo zvakakwana, vasina kushongedzeka zvakakwana, hatina mukana wekuti chirwere ichi tikwanise kumisikidzana nacho. Saka pfungwa iripo ndeyekuti pane listi yatakapiwa nechipatara tikwanise kutenga zvinodzivirira, iwo tozobatsiridza nekutenga midziyo yekushongedza dzimba dzinenge dzange dzichirapirwa vanhu. Asi ndinofara kuti tinewo wemakambani wakazvipira kutibatsira.
Muungapa here muenzaniso weimwe kambani iri kukubatsirai?
Kambani hombe iri pedo nesu inonzi Wato Kambani yakawimbisa iyo kuti ndiyo ichaita marenovations. Imba yacho yakatsarwa kuti izoite zvecovid. Saka tinozvitenda kune vatungamiriri veWato Kambani kuti ndiyo ina social responsibility munharaunda yamunenge muchioperata muri. Dai mamwe makambani atora muenzaniso uyu kuti tibatsirane tese kuti chipatara cheBonda chisimuke chidzoke panzvimbo yapo chaipo chaipo. Kare ndo chachiri chipatara chaito nemukurumbira kubva kuna ana Bulawayo vanhu vaiuya vachirapirwa paBonda semukurumbira une Karanda Hospital nhasi uno. Tiri kuti isusu sevanhu venharaunda ngatibatane pamwe chete tisimudzire chipatara cheBonda chikwanise kuwane zvese vanhu vedu vaite mukana wekurapwa kana vasvika ipapo.
Ko ivo vanhu vemunharaunda vari kutambirawo sei chirongwa ichi?
Vanhu vabatikana nechirongwa ichi vanhu vazhinji vemunharaunda, vamwe vari kunze kwenyika, vamwe vari kumadhorobha, vari kuita chirwirangwe kuunganidza mari yekuti tikwanise kushongedza chipatara chedu. Chingada kuti uzive kuti izvezvi izvi mari yatareiza kubudikidza nemaecocash nemabank transfer yemari yemunomu yemuzimbabwe maratijesi tapfuura 50,000. Then mari yatareiza kubudikidza nemaus dollars tapa 775 us dollars. Inova mari yakawanda uchitarisa mamiriro akaita upenyu hwedu munyika, uyezve uchiona kuti vanhu vazhinji pavari hawana zvinovakwanira. Saka kuti munhu azokwanisa kutambanidza ruoko anenge atodzamisa ndangariro zvakanyanya. Saka tiri kuzvitenda izvozvo kuzvipira kuri kuita vanhu kubatsira chipatara cheBonda nekuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka zvachose pachipatara apa.
Mungaziva here kuti mari inganyatsokwana kuita basa renyu iri ingasvika mari chaizvo?
Blessing, mari irikudikana kuti tikwanise kuita zviri mukati memwoyo medu chaimo chaimo imari yakawanda zvekuti kuti tikwanise kutara kuti ngatiunganidze mari kusvika pekuti ndinoona sezvinokwanisa kuti netsei nekuti tinoda zvinhu zvemishonga nezvipfekwa zvacho zvinhu zvinodhura zvakanyanya. Saka tiri kuona kuti tikakwanisawo secommunity kureiza mari ingakwanisa kupfuurawo kana 10,000 US dollars ndinoona kuti tinenge takwanisa kuita chimwe chinhu chinokasika kutipa picture yekuti tinokwanisa kuita zvinhu secommunity. Asi kuti tinyatse kushongedza chipatara Blessing, panodikana mari zhinji. Tarisiro yedu ndeyekuti zvatiri kuita zvidiki izvi zvingakwanisa kuzosimudzawo mweya kana semuenzaniso kune makambani mahombe anozokwanisa kutibatsira, uyezve vamwe vanhu vakaona kuti tiri kukwanisa kuita zvinhu izvi tisingapinzi zvematongerwo enyika, tichishanda pamwe chete necommunity, tichishanda pamwe chete nevatungamiriri vechipatara pasina kukakawadzana, pasina kunetsana. Mari inosimudza chipatara kuti chiite chipatara chaicho imari inotokwanisa kupfuura kana kusvika ma 200,000 mari yekunze maus dollars.